Mangwana ni akanaka watereri tinosanga na zvekare mangwana ni anasi uri musi wechitatu chivabvu 8/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende iri kuyambira zvikoro zvese kuti zvikakwidza mari yechikoro zvisina mvumo inobva kubazi rezvedzidzo zvichaongororwa. Batore Labour, Economists and African Democrats razivisa zviri pamutemo Zimbabwe Electoral Commission kuti ibato rezvematongerwe enyika. South Africa iri kuita sarudzo huru nhasi. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima vari kuyambira zvikoro zvose zviri kukwidza mari dzezvikoro zvisina kusuma bazi ravo kuti zviri kupinda nemwenje mudziva uye zvichaongororwa. Zvikoro zvakavhurwa nezuro vabereki vachichema chema kuti zvimwe zvikoro zvakawedzera mari zvekuti vape kusara vasina kana chekubata. VaMavima vativo hurumende inoda kuti St. Charles Luangwa Roman Catholic School iyo yakadonerwa nematombo aibva mugomo chirambe chichishanda kunyangwe kereke iyi yakapiwa imwe nzvimbo yokuvakira. Ngati nzwei hurukuro yaitwa namuzvinafundo Mavima na Blessing Zulu weStudio 7.
Vanogona kuva doing atakas Luangwa ipapo, so that we have efficiency panyaya yekuti Charles Luangwa as a day school inenge ine enough vana vanoita kuti iitwe sustained. Then tozoona kuti tinoita sei nefacility iyoyo, tagara pasi neCatholic Church toona kuti vari kuda kutipa here isusu segovernment kana kuti vari kuda kuita sei. But isusu our proposal ndeyekuti ngaparambe iri day school. Pane matombo ari mugomo anogona kungodona anytime. Saka tati paite plan yekuti maybe they can be blasted kuitira kuti pasaite danger kuvana vanenge vari ipapo. But takavatsvagira manje Catholic Church takavatsvagira unonzi kuruwaka yekuti vachivaka a new Charles Luangwa ikoko. Physical planning is already done, the site plan for them. I think at the moment vakapiwa something like 33 hectares. And ini ndakanga ndati kana zvichikwanisika ngavapiwe as many as 100 hectares so that they can also do some other projects there. Kana vachida kuunza seminary yavo ipapo inouya, kana vachida kuti vaite because the current Charles Luangwa yanga achibvira paform 4, kana vachida kuita A level vanogona kuita ipapo. Saka takanga tati ngavapiwe enough land yekuti vaite as the Catholic Church.
Tichitarisawo kune zvimwe zvikoro vabereki vari kuchema chemawo kuti mari dzinenge dzakawedzerwa uye zvinhu zviri kuti dhurei zvakaita sezvekudya izvine mauniform, munoonawo senyaya mambodzwa here chichemo ichi?
Chichemo chevabereki tinochinzwa zvikuru and chichemo chiri national, chichemo chinoti ngatigadzirisei our macroeconomic situation in Zimbabwe. Saka isu sehurumende tinofanira kutarisa ipapo kuti tinogona kugadzirisa sei kuitira kuti tikwanise kuti vanhu vemuZimbabwe vagarewo zvakanaka uye kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuchikoro zvakanaka. Challenge yatinayo se-education sector right now, ukatarisa maboarding schools, kana tikati mwana ngaarambe achibhadhara a certain amount chikoro kuti chisasteine mwana iyeye ari muboarding, zvinoita problem, panoita challenge hombe yepamusana pekuti zvimwe zvinhu zvese zviri kukwira. Saka zvikoro tinenge tichivanzwisisa kuti vari kutaura kuti chii. But at the same time, tinonzwisisa zvakare vabereki kuti vakaomerwa. Saka we have to try and strike a balance. This is why tichiti chikoro chisati chaincreasa mari, tinofanira kuapply kuna secretary. Secretary oasesa kuona kuti zviri justified here zviri kuitika, because we don't want my schools kuti aite profit. You know, education has become a business in Zimbabwe for some. So we want to make sure kuti vanhu havasi kuitwa rip off unnecessarily. Saka zvikoro zvinotenderwa kunge zvakakwidza zvikoro zvakaapply kuna secretary. Maapplications acho akakonsidwa vakabva vanzi zviri justified. But vanenge vachikwidza zvisina mvumo yasecretary, ivavo we have to really go after them.
Gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vange vari parunhare kuChipinge naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reLabour, Economists and African Democrats, kana kuti LEAD, rinoti razivisa zviri pamutemo Zimbabwe Electoral Commission kuti ibato rezvematongerwo enyika richakwikwidza musarudzo dzese. Mutungamiriri webato iri, Amai Linda Masarira, akaingidza vaudza Studio 7 kuti bato ravo razarura mapazi mumatunhu ese munyika, pamwe chete nekuUnited Kingdom, America, Australia neMusadak.
Zuva ranhasi vaSidney Muyambi, Interim Secretary General webato redu rinonzi LEAD, Labour, Economists and African Democrats, vaendesa mapepa kunozivisa veZimbabwe Electoral Commission ZECI kuti kune musangano mutsva unotungamirirwa navashandi nevari kuzvishandira vari kuda kugadzirisa zvinhu zviri kuvatambudza mukati menyika ino, nekugadzirisa zvakare nyika ino kuti vashandi vagogona kunozvimirira mune zvakanaka, vachizvisevenzera, vachigona kunoriritira mhuri dzavo.
Nhano yamatora iyi inoreva chii?
Nhano yatatora zuva ranhasi inoreva kuti tava bato rinokwanisa kukwikwidza mune zvematongerwo enyika, kungava kukanzuru, kungava kuparamende, kana kuita mukuru wenyika yeZimbabwe.
Pari zvino mati maronga here kuita musangano mukuru webato renyu kana kuti Congress pachabudiswa vatungamiriri vemabranch akasiyana siyana?
Nguva ino yatichiri munoziva sebato itsva rine mwedzi, tichiri kuita anonzi ma-strategic plan, tichiri kuita misangano yedu mumaprovhinsi, ndingati mumaprovhinsi ese emuno muZimbabwe, tava nevatungamiriri variko, tava kuvaka zvakare mawadhi edu, tine zvakare vatungamiriri vari mukati menyika yeSouth Africa, meBotswana, kuAustralia, kuUK nekuAmerica. Tinoona bato redu riri kukura zuva nezuva, nekuti vanhu vari kunzwisisa zvatiri kupakura kwavari kuti taneta nekuramba tiri vanhu vanoramba vachingochema, asi bato redu riri kuda kuuya nemasolutions kuti togadzirisa sei nyika yedu. Ende pachinhano chatiri nguva ino tiri kuti isusu tichava tichinyora magwaro tichiendesa kuhurumende iripo kuti tauya nekuti dai maedza kugadzirisa apa zvakadai. Kana vachinge vatadza tozoona totangira ipapo kuti imimi tiri kuuya kuzoedza kukubatsiridzai kuti gadzirisai nepapa, nekuti sarudzo zvichaitika muna 2023. Asi hatingarambe takangomira takazendama tichingopopota kana kugunun'una pasina zvatiri kugadzirisa, nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvanyanya kubunyikidzika, zvanyanya kutambudzika. Saka isusu tiri kuti seLEAD tiri kuda kuuya nemasolutions ekuti kana kusina mari hurumende dai mazama kudai nekudai nekudai. Endi tichimira zvakare tichitoti tiri kutoda kuti zviitike, nekuti utungamiriri huri pakugadzirisa mararamiro evanhu kuti vagare mune zvakanaka, vakwanise kuzvisevenzera, vachibata mari yavo, vachikwanisa kusimudzira mararamiro avo.
Chakasiyana bato renyu namamwe mapato ose aripo ndechipi?
Chakasiyana bato renyu nemamwe mapato aripo nderekuti bato redu riri kutungamirirwa nevanhu. Bato redu harisi kuzoita zvekututumadza kana kuda kuimba mutungamiriri, asi bato redu riri kuda kugadzirisa zviri kutambudza vanhu munharaunda dzavanenge vachigara. Kana kuri kwamutoko, tinoda kuona kuti chiri kuita kuti upenyu usasimudzikire hwevanhu kwamutoko chii, tozvigadzirisa sei. Madomasi ari kurimwa kuna Namurehwa, tochendesa here tinotengesa kumiddle east kwaari kutengwa nemari yakawanda? Joshua tiri kutarisana nazo chikutarisa kusimudzira empowerment mukadwa youth yedu makorokoza ari kumaunti Darwin vatomba ava ari kutengwa nemari chaiyo here vari kukwanisa kushanda paresefi here ndozvinhu zvatiri kunyanyotarisisa kutigone kunosimudzira upenyu hwechizvarwa chega chega chemukati menyika ino nekuti dzimba dzemabwe Zimbabwe iyi ndeyechizvarwa chese chemuno muZimbabwe.
Avo vanga vari mutungamiriri webato reLead amai Linda Masarira Kaingidza vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kupinda musarudzo nhasi idzo dzinonzi nevamwe isarudzo dzicharatidza kana bato reAfrican National Congress richakasimba sezvo mamwe mapato anopikisa akaita sevechidiki eEconomic Freedom Fighters neDemocratic Alliance ari kunzi anenge akakwanisa kupinda mumatunhu aisimbonzi ndeeANC chete. Mutungamiriri weANC Cyril Ramaphosa vanonzi vakavimbisa kuti kana bato ravo rikakunda vacharwisana neuori uhwo hunonzi nevamwe hwadzikamidzi mubato iri nemuhurumende. Mapato makumi mana nemasere anonzi ane nhengo dzakanyorisa kuti dzichakwikwidza musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology.
Hombu zvaro zveSouth Africa zviri kupinda musarudzo nhasi musi wa8 May 2019. Pane zvakawanda zvandakaongorora zvandakaona kuti ayo South Africa inenge yatisamhukei panyaya dzesarudzo idzi. Chekutanga chandoda kutaura nezvacho ndechekuti ukatarisa kuzvibata kwemapato akasiyana-siyana vachiedza kutsvetsa vavanotarisira kuti vanga vavhotera zvanga zvine chiremerera, panga pasina zvatinosimboona kune dzimwe nyika dziri muAfrica zvekunyanya kutukana, zvekunyanya kurovana nezvimwe zvakadaro zvaenda zvichiitwa zvine kuremekedza. Chechipiri ndechekuti panhepfenyuro nemumapepanhau kuSABC chaiko chaiko inova nhepfenyuro yehurumende Democratic Alliance yaitoita kunge ndiyo bato riri kutonga nekuti yanga ichibuda kakawanda stereki. Papasina zviya zvekuti mapato anopikisa haaende pamhepo, handina kuzviona izvozvo. Chimwe zvechandakaona ndechekuti information yezvesarudzo yanga yakati jekerere zvekuti munhu wese aingobva atoziva kuti anofanira kuitei kunyaya dzekuregista, kunyaya dzekuzonovhota nezvakadaro daro.
Tinoonawo kuti mukutsvagwa kwanga kuchiitwa rutsigiro nemapato akasiyana siyana, vamwe vangu vachishandisawo nyaya dzekuti vemarudzi vekunze ndovari kukonzera matambudziko akatasana nenyika, munoona here zvichizoita kuti vavhoti vashandirwe pfungwa?
Kune kwazvichashanda nekuti iyo nyaya iyoyi nyaya yandikati nyaya yanga ichinetsa kuzvivaro zveSouth Africa, kunyanyanyanya avo vanogara kwandikati kumarokesheni vanenge vachiti aiwa zvaro zvekunze zvawandisa uye vari kurwidzana nesu panyaya dzemabasa nepanyaya dzezvinopiwa nehurumende zvakaita sezveutano nezvimwe zvakadaro. Saka inyaya inotobatawo kune mamwe mativi, asi handione iri nyaya yekuti ingaite kuti bato riwane sapoti yakawanda sitereki.
Ndeyapi mapato amungati makuru musarudzo idzi?
Mapato matatu amungati makuru kunoti African National Congress iyo inotungamirwa navaRamaphosa, bato rechipiri Democratic Alliance inotungamirwa navamusi maimai, bato rechitatu Economic Freedom Fighters inotungamirwa Malema. Asi ndikuona pakaita makwikwi pakati pebato rechipiri nerechitatu nekuti Economic Freedom Fighters aiwa vakashanda zvikuru mugadziri yesarudzo idzi.
Dr. Ricky Mukonza vari parunare kuSouth Africa na Jonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepanhau anhasi. Mupepanaure Herald mwine nyaya pamusoro pe Reserve Bank of Zimbabwe iro rinoti rabhadhara vese vanotengesera hurumende goridhe. Mukronika mwine nyaya yebhazi rakaita tsaona muguta remakadho kuSouth Africa nemuvhuro pakafa zvizvarwa zveZimbabwe 13 vamwe makumi matatu nevatanhatu vakakuvara. Mudaily News mune nyaya pamusoro pehurumende yeAmerica iyo inonzi yataurira vaEmerson Mnangagwa kuti vaone kuti mauto ari kupomerwa mhosva yekupfura vanhu mushure mesarudzo dzegore rakapera pamwe chete nepanguva yekuratidzira gore rino vanosungwa uye vanotongwa. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kwazuva yevatereri veStudio 7 ndinokwasa mose kuburikidza vana mukoma Jonga, vana mukoma Tanonoka. Ndanga ndichikumbirawo pachirongwa chezvechitendero apo kuti dai manga muchikwanisa mati kokerawo evangelist Tremo Muparinga ambotitsanangurirawo nhau yerevelation timbonzwa kuti yakamira sei, nokuti nhau iyoyo tinokumbira kuti nyatso kutijekesera zvakanaka, nokuti ndokune wisdom yevanhu vazhinji ikoko. Saka murume uyo ndachikumbira kuti mukambomukokawo achizama kutitsanangura nenhau yerevelation evangelist Tremo Muparinga. Zita ndinoitwa Hassan Matutu ndikubva apa Masvingo apo pamwe nezirutenga ndatenda hangu.
Halo vaStudio 7 mamukazei, inoitwa Moyo kuBotswana kuno kunonzi kuDiplo Hulu. Ndinoda kutaura nenyaya yevadzidzisa vari kuti vachaenda kumabasa asi vasinganodzidzisi. Saka ini semubereki zvandibata zvikuru, nokuti kuchikoro vanhu vabereki vachange vachinzi bhadharai maschool fees. Saka ipapo ndopandoda kunzwawo kudivi rehurumende kuti inoti kudii, inoti vabereki vachamanikidzwa kubhadhara maschool fees here ivo vadzidzisi vachiti vachange vari pagoslo. Ndatenda zvangu.
Makadi washamariri wese westudio, tokumhoresai kwese kunzvimbo dzamunoshandira muri nyika dzese dzakasiyana-siyana. Ini ndinochema nenyika yedu. Nyika yedu zvechipati tasvika panguva yakaoma. Chitaura zvangu nevadzidzisi vari kudzokera kuzvikoro vasina zvakakwana zvekundoshandisa. Haisi mhosva yavo yekuti vagone kuenda kundoramwa, hakusi kuramwa, asi kuti onenge wakatarisirawo cheuviri kuti mhuri dzavo dziitewo zvakanaka. Tichichemawo kuti vana vedu vadzidze. Ndinoshamiswa neuyo ari kunzi mukuru wemayouth uyo. Chembere yekuruza nekuramba ichingoti muyouth zvisingadi kubva pachigaro cheuyouth. Zvisina mashoko anogona kutaura kuratidza kuti amunhu mukuru. Ichokwadi yachembere nekuti haachazivi zvaari kugona kutaura. Usataure zvinhu zvakadaro kana ichifananidza cyclone Idai nezviri kuitika munyika. Kasiyana kure kure ndikutonzwa ari kutaura kuti cyclone Idai haina kuitwa napurezidendi nekuti muri kuramba mechipomedzera purezidendi. Kucyclone ikoko kwakatosvika pakuzototi kupise hurumende iripo iri kutonga pari zvino nekuba kwemakatoita zvinhu zveikoko. Saka asafananidze zvinhu zvamwari nezvinhu zvavari kuita zviri pachena. Saka michinzwa kazhinji vari kubvunzwa kuda kubvunzwa paredhiyo vanhu vezanupiefu unongonzwa achingonzi asi kubatika foni dzake, asi kuoneka foni dzake nekuti vanenge vasina zvekupindura vanenge vachiziva zvavanenge vachitadza. Saka uyo anozvinzi uyo ndoemayouth uyo, aiwa munhu mukuru, ndosaka asisina chekupindura, asataure zvake zvinhu zvakadaro. Aita henyuwo westudio nekunipa nguva yekuti ndikone kutaura nemi. Muno vataurirewo vanzwe kuti mashoko avari kutaura haachabatsiri. kuti zvipachena kuti watozvitadza wazvitadza wamunangagwa saka vasati vavari kupomedzerwa ba havasi kupomedzerwa vatadza
mamukazi vashamari vestudio 7 aiwa isu tofara enda kubva kunotipa dambotaura pamusoro pedhalo kunhaurirano idzi sekuitwa nana munangagwa nana kupi ava vana ava vana chavanoziva kana chimwe kungoenda kunongotandara chete vese ava vana kana munhu wani kana vakavhotera vaingoona ma 1212 zvinoenda munangagwa wacho ana kutombowina mavhozi izvoda muridzwazo Nelson Chamisa chete chete hakuna zvimwe zvavangangoita vakangoenda vachingonotandara vachinongodya maleftover zvoayo hapana chichabuda zvikarini asi chatinoziva isusu aiwa nangagwa hatina kana basa naye isu tongomirira congress yedu toona kuti toitana toratidzana uye kana achipfuura nepfuti achapfuura asi tozova titokunda chete ndatenda hangu
makasimba here vakuru vese vane chekuita nestudio 7 tinofara chaizvo nechirongwa chenyu chestudio 7 chinotipa nhau dzechokwadi ni rangu zita ndinoitwa Mike Magregudo ndiri kuno kwese site South Africa nyaya yangu iri pakuti inini mazvikoro ndiri kuona zvavhurwa but then especially vanhu vekunana Chipinge naana Chimanimani I think government yanga iri suppose kuti vanhu ivavo vaendeswe kuchikoro kwete miyo iri venobhadhara zvikoro izvozvo vabereki vasaona chavanobhadhara because right now vanhu vari pamahwani ekushayikwa kwemari vanhu vakapinda disaster vari bhizi kutsvakana nemari vachigadzisa dzimba dzavakapunzirwa vaitsvakana nechikafu chinova chavasiri kupuhwa futi chavakanofanira kunge vachipuhwa kubva kugovernment inova inowana mari madonation yavakaitirwa but then mari yacho havasi kuipiwa havana chavari kuona pazviri so maonero angu ndofunga kuti iyo government yamunangagwa iyi inova iri kukoniwa zvinhu zvakawanda zvisina zvairi kuitira vanhu vanhu vakafana nevavo ndopaifanira kuratidzirwa kuti inongoziva kuti kune vanhu haikuona kuti kune mhuka kuchimanimani nekuchipinga yaitawo zvainokwanisa kuita kuti vanhu vavo vaendeserwa vana vavo kuchikoro even kwegore rese vasiri kubhadhara maschool fees vobhadharira ivo ndinotenda I think zvingabatsira
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yechina yazivisa kuti ichatuma nhumwa kuamerica kunoita hurukuro pamusoro pekutengeserana pakati penyika mbiri idzi chipanga mazano chemutungamiriri wechina valiu hei vachasangana nomumiriri weamerica munyaya dzezvekutengeserana varobert lizer mwedzi uno usati wapera gurukota reamerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vamike pompeo vaenda kuiraq panguva iyo kusawirirana kweamerica neiran kuri kukwira america inoti kufambisa-fambisa zvombo zvehondo kuri kuitwa neiran chiratidzo chekuti iri kugadzirira kurwisa mauto eamerica ari mudunhu iri makatorera kustudio 7 anemi muchirongwa tanonoka wande ndiri muwashington dc muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica zvichitevera kubudiswa kweongororo yakaitwa navarobert muller yakanangana navadonald trump kusawirirana pakati pemapato emarepublicans nemadhemocrats kuri kuramba kuchikwedzera dr rodrick machekano vanogara nekushanda muwashington dc vanoti makakatanwa ari pamapato maviri aya asvika pakaipa zvekuti nyaya iyi inoratidza kuve yakananga kumatare edzimhosva
chiripo ndechekuti izvo pane nyaya dzakati wandei. Kune nyaya yeinvestigation yanga ichiitwa naVamula. Inova yatinoona isusu kuti report yaVamula payakangobuda Attorney General vabva vanova vakasummarize report iyoyo using I think just about 4 pages. Vachisummarize almost more than 400 pages of the report. Vachipa opinion yavo yokuti izvo vaitiwo vamuna vanga vaona pasina mhosva yakaparwa naPresident Trump. Asi maDemocrats achizoverenga report yabuda havasi kunyatsogutsikana netsananguro yakanga yaitwa nava Attorney General. Zvinenge zvichiratidza sekuti izvo va Attorney General vakanyora summary yavo vachida kuisa va president muchiedza chakanaka sekunge hapana mhaka yavakapara. Asi vamula mukuinvestigata kwavo havana kunge vati vaTrump havana mhosva kana kuti vane mhosva, vakangoisiya nyaya iri ichingori mudariro, hapana judgment yakaitwa. Asi tozoona kuti havatoni vakaita interpretation yayo yokunge kuti vaTrump havana mhosva yavakaita. Saka izvi zvinova zvakasumudza zvatingati shungu dzemaDemocrats. Saka ndopane kumakakata Mwari pao.
Busei mutungamiriri wenyika achiramba nemapepa ari kudiwa necongressi, achiramba nevanhu vari kudiwa necongressi, chii chiri kuitika?
Kana uchiungurura nyaya iyi uno zvinoita kutiwo munhu usvike paconclusion yekuti mukuru wenyika anenge ane zvaari kuvanza zvaasiri kuda kuti zvibude pachena maererano maitiro aiita zvinhu. Vapresident tinoratidza kuti vanoda kuviga dzimwe nyaya dzavo.
Munoona sekuti ane mukana kana kuti ane simba kupfuura umwe ndobi pakati pemapoka maviri aya?
Nyaya iyi inotova patingati pane mangango, nokuti maererano nebumbiro remutemo weAmerica Constitution, awa mapato awa ane masimba anofanirwa kunge akaenzana. Basa reCongress nderekuita oversight the president's side. Saka kana avo zvinova chiramba iwo president vachiramba kuti Congress iite basa rayo, tiri kutoona kuti patova nemangange nokukwikwidzana kwekuti ndofunga zvinhu kwazvakarerekera ndeko kuti zvichapisira zvaenda kumakosi.
Dr. Roderick Machekano vachitaura neStudio 7 vari muWashington DC.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende iri kuyambira zvikoro zvese kuti zvisakidza mari yechikoro zvisina mvumo inobva kubazi rezvedzidzo. Bato relabor, Economists and African Democrats kana kuti LEAD rinoti razivisa zviri pamutemo Zimbabwe Electoral Commission kuti ibato rezvematongero enyika. South Africa iri kuita sarudzo huru nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti moswera zvakanaka.
So kuhisi